chokwadi chekuti vakumbodzima magetsi kune vanhu vaya vanga vasiri kubhadhara kuti vakwanise kubhadhara magetsi atinenge tichitorawo kune dzimwe nyika nekuti tigadzirise mishina nemagwenya anofanira kunge achigadziriswa muno munyika.
Asi takatarisa tinonzwa kuti mamwe makurukota emuhurumende ndiwo ane zvikwereti zvakati kwirei. Muchaita sei nevanenge vakadai vasiri kubhadhara magetsi?
Chatoziva ndechekuti hatitarisi kuti ari kusenzesa magetsi gurukota rehurumende kana kuti tinongomutora semunhu ari kusenzesa magetsi. Kana asina kubhadhara, kana wanzwa asina kubhadhara, vanofanira kunge vachidzimirwayo. Hazvichasarudza munhu.
Tiri panyaya iyoyozve, iyo mari iri kufanira kunge ichibhadharwa kunze kwenyika kumakambani anopa nyika magetsi yakawanda sei?
Iye zvino tine chikwereti chiri kusvika mamiriyoni anokwana 20 kuti tibhadhare chikwereti ichocho.
Pane dzimwe nzira dzamuri kutsvaga here kuti mukwanise kunge muchitsvaga mari iyoyi kunze kwekudzimira vanhu magetsi?
Tambozama. Mukazoona tosvika chinhanho chakadaro, vanenge vamboona kuti nzira iyi tamboedza iyi taedza asisi kunyatsofamba zvakanaka.